Professor Sam Moyo angari munin'ina wangu hezvo ndakashanda naye makore angari mudzidzi wakakwana nenyaya yeland reform yeminda ndobasa raaiziva chaizvo akanyora mabhuku akawanda bhuku rake rinonzi Land Question in Zimbabwe yatoo set book mauniversities noti muzimbabwe chete but kwese kwese nyika dzese aizikanwa semunhu ainyora mabhuku nemaarticles akasiyana siyana area yepolicy studies.
Vakaenda kuchikoro kupi?
Vakaenda kufura bay kuSierra Leone ndokwaakatanga kuita masters yake ndobva azaenda kucanada akazoita PhD yake kuuk but ari muno ari kuno kusurface achinyorawo inonzi correspondence here ndo bhuku rake akazobuda rinonzi Land Question in Zimbabwe rakabuda 1990 2000.
Mungati zvavaiudza hurumende sechipangamazano zvimwe zvacho zvaitedzerwa here panyaya yeminda?
Zvimwe zvaitedzanwa zvimwe zvazvina kutedzerwa zvikurukuru panyaya yemaa2 nyaya iripo yekuti maa2 aifanira kuinkrisa namba dzevanhu varimi vanonzi macommercial farmers kubva pa4000 dzevarungu idzi ndowedzera nevanhu 56000 yavanhu vatema. Hazvinozobudira nemazvo zvanga zvakurekomenda naSam Moyo zvainzi vanhu vanokwanisa kurima vachiwana maresources ekurimisa neexpertise ekurimisa ndo vaifanira kupiwa maa2 hazvisi zvakaitika. Vazhinji vemaa2 havasi vanhu vanofanira kupiwa maa2 farms and hezvo production haisi kufambira mberi sezvo zvataifungira naSam Moyo.
Mungaziva kuti zvakafamba sei kuti vazoshaya vari kuIndia uko?
Vakarohwa nemota vangagara kufront seat sapassenger. Mota iyi yaifamba at 160 kilometers an hour yakarova kusaidi kwanga vagara Sam ndovakwara head injuries musoro mbavu mapapu so ndo zvakaitika.